Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asiri chipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Nhasi muparamende ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mudare reparamende muri kutarisirwa zvekare kukandiranwa makovhina matete pakati pebato reMDC nereZANU-PF nezveumbowo huri kutarisirwa kupiwa kukomiti inoona nezvemari nemakambani yeSakunda nePedstock panyaya yemari dzekurimisa. Makambani aya akapiwa mari neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Nyaya iyi yakambomira kunzwikwa gore rapera apo veZANU-PF vakati vaida kuti sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vabviswe ivo nebato ravo vachipomerwa mhosva yekusaremekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi MDC vanoti zveZANU-PF vaisada kuti muridzi wekambani yeSakunda vakuda tagwirei vasauye kuzopa umbowo vachipomera vatungamiri venyika mhosva yeuori. Zvichakadaro, rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra nemamwe mapato anopikisa ari kupikisa danho rehurumende rekuvandudza bumbiro remutemo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti nhengo dzeparamende dzichatanga mwedzi uno kunonzwa pfungwa dzevanhu nezvekuvandudzwa kwezvikamu 29 zvebumbiro remutemo izvi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni.
Isusu hatisi kufara nokuvandudzwa kuitwa mutemo wesarudzo kunyanya-nyanya kuvandudzwa kuda kuitwa constitution yeZimbabwe, nokuti tiri kuti isusu takatarisa zvanyorwa zvacho semaproposals ekuvandudza bumbiro remutemo wenyika. Tinoona kuti zviri kuda kuvandudzwa zvacho zvinhu zvisati zvatomboitwa. For instance, tikatarisa isusu provision yerunning mate, tikuti isusu takaona zvakakodzera muna 2013 kuti panofanira kunge pane running mate pane vanenge vari kukwikwidza, kuda kuti bato rega-rega rinenge rikufanira kunge rina wariri kuti uyu ndoanofanira kuita mutungamiri wedu uyezve nemutevedzero wacho.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa izvi?
Takati isusu taakuda one president, one vice president. Asi kubviswa kweprovision iyoyi zvaakureva zvakare kuti taakuzvisiyira kubato rinenge richitonga kuti rikwanise iro kusarudza kuti ndiani akaita angazove mutungamiri wenyika kana pakaona chinenge chawanika kune uyo anenge ari kutonga. Saka tiri kuti isusu tinongo sei tiri kuda kumhanya kubvisa provision yakaita seiyoyo mubumbiro remutemo. Tisati tatombosvika panguva yekuti tione kuti zvakatinakira here kana kuti hazvina kutinakira, kana vanhu 93% muna 2013 vakaona kuti zvakatinakira, ko vanhu vashoma vari muparamendi vanogotaura here kuti bumbiro rana kutinakira? Saka tiri kuona kuti izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Uyezve takatarisa zvakare kuti varida kuchinja hatingati makore avo vanotonga mumatare edzimhosva, mumatare makuru edzimhosva, vada kuinkriza age from retirement age from 70 to 75. Again, tiri kuti chikonzero chacho ndechei, kushaikwa here kwemagweta anogona kuzopedzisira majaji, kana kuti kungodawo kuti pange pane yatinoti continual patronage mutongi. Saka zvakare tiri kuti isusu kubvisa provision iyoyo, kana kuti proposal vari kuita yekuti vawedzere ma retirement age yemajaji, hazvina kunaka. So hatisi kufara kunyanya nyanya nebumbiro remutemo iro riri kupropozwa kuamendwa.
Ko, muri kufarawo here nemabatirwo ari kuitwa mutemo wekuvandudza sarudzo kana kuti electoral act yacho?
Asi takatarisa electoral act, hatisi kufara zvakare neprogress iri kuitwa, nokuti tanga tatarisira kuti tive tane yatingati draft law yakubva kuparlamende, izvozvi inotaridza kuti tiri kuwandudza sei bumbiro, electoral law yedu. Asi semaonero edu tinenge tiri kutora nguva yakareba kuita come up with that draft law. Saka tinongoramba tichingokurudzira kunyanyanya veparlamendi yedu, uye zvine avo vanounza mitemo yacho muparlamendi, kuti nguva yaakutopera, taakutosvika pakati pa2020. Hapana zvizhinji zvinoitwa zvakanaka kana electoral law yakazotariswa kuna 2022, nokuti tinenge taapedyo nemaelections. Saka zvose zvinoda kuti zviitwe zvinofanira kuitwa nguva ino, noti kuti tizozvitanga zvakare kumhanya-mhanya kugadzisa mutemo wenyika muna 2022 oro muna 2023 election yaakutoitwa.
Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurukuro nenhengo dzaro dzakabuda nechisungo chekuti paitwe kuratidzira pamwe chete nokumbomira kuenda kumabasa kana hurumende ikatadza kugadzirisa nyaya yemihoro yevanhu. Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pakatenderanwa kupa hurumende nemabhizinisi nguva yekugadzirisa nyaya dzemihoro nezvimwe zveupfumi pasati paitwa kuratidzira. VaMoyo havana kukwanisa kutiudza kuti kuratidzira uku kungaitwa rini uye kuti vanopa hurumende nguva yakadini kuti igadzirise zvinhu munyika.
Urongwa huripo iyo zvino kwatiri nemaaffiliates edu ndeyekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitika mutengo, masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari pakauya SI 142. Takaona masalaries achisarira pasi, mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva, nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuteerwa nemagoods and services. Saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta, vari kuona kuti hatingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti masalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga, kudzorerwa pane zvinhu zvaanga zvichikwanisa kutengwa pasati pauya SI 142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisi kufederation level patinenge chichisangana kutripartite negotiating forum, focus yedu iyo zvino ndiyo kuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro. Ndiyo focus iripo iyo zvino yokuti tione kuti tinorestore purchasing power yemamembers edu. Patinenge takusangana kutripartite pamvuro Monday, nyaya iri mudariro ndiyo kuti tinzwe kuti kabineti yakazoti kudii panyaya yemihoro nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum hatina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI 142 of 2019.
Ko panyaya yekuratidzira kana kurega kuenda kumabasa ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese tingati maregions etu ese tichipa vashandi mafambiro edu kutripartite negotiating forum zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa asi tisati taregera mabasa tati chombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti papindure panyaya iyoyo yemari kana mameetings anotera aya atadza kutipa mari zvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kurekera mabasa tingango announce kana kuti kutaura kuti tiri kurekera mabasa panguva inotera vashandi zvekare vakai buda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadhare nemari ine valu tingasarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa iAmerican dollar here inofanira kushandisa asi havasi kutrusta kuti tingatenderana pa RTGS imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here sezo mari iyi iri kuluza varu zuva nezuva saka vashandi vange vachiti havasi kufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezviro yakazivisa nezvamatanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 anosanganisira kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana. Vachitaura kumhuri yenyika iyi, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakazivisa kuti hurumende yavo yave kutorawo matanho ekuvhara zvikoro, kumisa kupinda kwedzindege dzinobva kunyika dzinoti America, Britain, China, Italy, Germany, South Korea pamwe neSpain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban, South Africa, vaPatrick Makwaza, vanhu vemuchairi wemotikari yemagonyeti vakudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko nekukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Takutotyirawo upenyu hwedu kuti pamwe tinogona kungotibatawo mukati mevanhu ivava nyangomiro takatarisa kuona kuti zvinofamba sei kumberi kwatirikuenda kwayo tisina kugadzikana zvakanaka.
Pane zvirongwa zvedzidziso here kana chenjedzo zviri kupiwawo nehurumende yeSouth Africa kuitira kuti munge muchichengetedzeka?
Zvekutarisa kwatinoita mumatv vajonga nezvinenge zvichiitiko munyika zvirongwa zvavanenge vachitaura pamatv nekunze kwenyika kwaikokoko tinenge tichitarisawo pazvivhitivhiti apa tiri kuti kuita zvakawanda mabatiro anoita chirwere nekuchidzira kwacho kwatingaiti. Asi dambudziko riripo maendero kuti sezvo vashoma vabanga nacho muno muSouth Africa, vashoma ndo vati vaakutanga kuita maprecautions ekuti vachidzivirire vachipuwa madetergent aya ekugeza maoko nekudi kuti vachidzivirire chisabate mavari. Asi kudzidza zvirito kudzidza asi hatisati taakuita chaizvo zvinoita kuti tidzivirire chirwere chacho, havasati vakwanisa kuti vanyatsotipa chaizvo zvinokwanisa kuti tidzivirire kupararira kwechirwere ichocho, havasati vatipa zvidziviriroso zvacho.
Imi munoshanda semutyairi wemotokari kana marori anobuda kuenda kunze kwenyika, inyika dzipiwo dzamuri kushanyira uye kunyika dzamuri kushanyira ikoko matanho apa amuri kutorawo ekudzivirira kubata chirwere chimuri mubasa renyu?
Tingati zvakaoma baba Jonga nebasa redu rekudhiraivha, nekuti nzvimbo dzatinosvika takafanana nevanhu vaya vanongonzi vanhu vashanya vasvika pamba pevanhu havaziviti pamba pevanhu pakamira sei, pane chii chiri kuitika ipapo. Ini zvangu pachangu ndinofamba South Africa yese, ndinotendera South Africa yese, munana Swaziland tinopinda, Cape Town, Namibia kwese uku tinopinda. Asi zvatinoita kana tabuda kune dzimwe kunze kwenyika uku hatichaziva kuti wokutrasta wacho ndoupi, nekuti pane dzimwe nguva unotosvika pane mama ofisi vanokuudza kuti tanga wageza maoko nemadetergents. Saka iwe unombozvitarisa kuti asi munhu ari kutofunga kuti pamwe inini ndini ndine korona yacho. Saka zvinhu izvi zvatisati zvatambirika nevanhu vakawanda kuti chirwere chitodzivirirwa sei. Saka taitodoo kuti taitagona kuwana magloves ekupfeka maoko pese patinofamba onaiwo madetergents achona vachiti po for free. Zvino zvinhu zvakaita sezvo zvatisati tazviwana tichiri kungofamba takadaro. Saka hatisati taziva kuti zvinoguma nekubva taakutotya, tiri kutya baba, tiri kutya.
Tinozwawo kuti imo muSouth Africa hurumende yambomisawo nyaya yekuti vanhu vanga vachiungana ungana. Imi muri kutambirawo sei danho iroro?
Danho rakanaka wajoka kuti vanhu vamiswe kusangana sangana muhwandu hwavo. Idanho rakanaka zvaro, asi semaonero angu inini zvangu nepfungwa dzangu ndaiona kuti zvaive zvinhu zvakanaka kuti dai hurumende yaigona kuti yangoti mahospitals ese afree kuti munhu wese angonotestwa kunzi aoneke kunzi ana here kanzi haana. Saka kana wakakwanisa kuti munhu wese atestwe chirwere ichocho aoneke kunzi haana, ndofunga zvingabatsire.
Chizvarwa chezimbabwe vapatrick makwaza vari parunare mudurban South Africa nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronicle makurukota ehurumende anonzi achasangana nhasi kudzeya nyaya yezimbabwe international trade fair pamwe chete nenhemberero dzezuva ari kuzvitonga kuzere. Bulawa inoda kuti zviviri izvi zvisatora nzvimbo muguta zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere checovid-19. Muherald mune nyaya pamusoro pemutungamiri wesouth africa Vasiri Ramaphosa avo vazivisa nezvekuvharwa kwemabhodha esouth africa 32 senzira yekuedzawo kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndine chiitiko chikuru chandikashamadza chikuru chataura mai muchengura. Vanoseka chirwere checoronavhairasi chada kutekeshera pasi rino nemuno muSouth Africa matinogara muno chamo, but ivo vanotoseka vachiti inyika dzakatitemera masankisheni. Vangaseka chirwere chiri mujinga mao chiri muberevere matiraita mai avakava ngavazame kukura zemunhu mukuru ava munhu ari kutaura ndina kana mhere.
Makadiko vashamari Studio 7, ini ndinoitwa Bridget Chikata, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndaida kubatawo panyaya yauya upa muchinguru. Shuwashuwa munhu mukuru unotaura zvinhu zvisina kana nemusoro wese. Ungafarira coronavhairas kuti even isu kuzimbabwe kwese hatitomborina madokta, hatina enough health system yakanaka, hatina mishonga, hatina chinyi, hatina kana zvinhu zvekupreventa. Munhu unozwa mukadzi mukuru ichitaura zvinhu zvisina kana nebasi rese tinotofarira coronavhairas. Hii coronavhairas yazodai. Uonawo baba mukuru 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 wenyika achitaura nyaya yekuti hanzi muchari ndiyakakaichitonhurira ndakangopedza. Ndozvinototaridza kuti wanutunga mizuri awana kana direction. Awana kana direction. Wese wanioka. Kututunga miru, tukututunga Zimbabwe rutunga miru wane mapofu. Asina kana nechandika. Nechano zia kutuzimu fambasa. Ando sakatisika budiri mkatini nika edu. Kutu watunga miru edu wa watungu zikuti. Chakana kira wanu chini.
Mkumata nunuka wandini rimechi murese. Tunombota roma fungira kuri mwadira angu. Tunotara pada kaka njuyo. Angachara na mkuma maiki uvi. Suwa mkuma maiki uvi kana mashana uktara na avu. Stunda ni mtaure unini angu. Pani kutora na kakanji. Kakanji anipo nso utifungwa zake za. Zaka ngotuza ze mkuru wake sichokwati. Nukutishu angataura kutikuwa nzimu. Hala nutawaka farida wa mnangagwa. Apana mnagambo farida wa mnangagwa pepe. Asukutiva anupa wakato bleka. Waito fungwa nipa mpaja toya zawa changirai. Sino iyo oto fungwa rupa ite gabla. Tinambo birata farida mnangagwa. Mnangagwa kuna mnanoto mbundaka na wani. Gasa da kuvanda ni chigunwe iye kakanjoyo haitazo kuti hasi kuziva zvinhu zviri kuitika munyika hakuna munhu anomboda munangagwa zvizvo zvavanoita nevanhu veSANPF ndizvo kungoti manichidzira zvatisingadi asi chokwadi even chero kaenda pa social media hakuna kana munhu anoda munangagwa hakuna munhu anoda kana zano kusiya kwave vanongeita basa rokutonga nechibhakira ivo vezani vavo nevamwe vavanodya navo ivavo ndovega vanongoti ZANPF ZANPF. Mkomo mama yake waweka na matosha ya kutara nao story nani chirungwa chile shidiki chimbo miramusuwe pano kutura gakanja anu totishota mama tawaza anu tejanu totipo wa shukuni. Joro wawe shidiki ndaro wadu wa singatombo iti mkomo mama yake wawezu.
Magadi nana mkomo blessing. Ana mkomo tana nuka wande. Ana mkomo jonga ni lamu usani sinokudomu. Nisho nisigani mashuka mai au pamichingura. Ikuti unofara shiti corona yaga wira vanhu vekuze kunze kwenyika kukuru nekuti vanotipa zvirango mashoko aya mashoko emunhu emutungamiriri kana kuti dei munhu vavamwe vanhu vezanupf vakafungwa dzavo dzakadhakwa vose chezvezvo kudhakwa chekuchepa angazi mashoko kutaurirewo ko corona yachikazongowa nekuuya vamwe muzimbabwe acha we kuti kudii manje nokuti corona iri kungofamba nyika dzakafuana
kwazuvai Studio 7 ini zvangu ndinoda kutaura pamusoro pema by election ekuti mani uko ndichipa makorokoto kubato revanhu reZANUPF rakahwina zvine mutsindo ndichibvunza zvekubato rinopikisa reMDC kuti chikonzero chingava chei chinoita kuti valuze zvakadai uye iZANUPF zvehere inoita kuti vasaisa vamiriri vavo kuma polling station ese mundibvunzira apapo veStudio 7 kuti ingava ZANUPF here inoti vasaisa vamiriri vavo kwese kwese kuma polling station kuzhinji ndo zvimwe chete nezvavakaita futi pana 2018 apo.
Mamuka sei mkoma tanunuka wande ni watereri wese ve Studio 7. Ini njirikuru wadzu wa zukuru ni mashoku wa kataru wana amai opamu chinguri kashi. Ekuti varu kufara kutu kwa kaya chirwere che coronavirus. Chirwere che coronavirus chirwere chinukwanza kubata chiru anisa hake. Uye chirwere chirwere chakai pisisa. Chirwere chakutu kanganisa isusu varu kukara kumzeku enyika. Nekuti atia kwanise kushanda, atia kwanise kufampa, madiyo. Saka chakataru wana amai opamu chinguri kashiri. Chinoburi sapachena kuturumende ZANPF haina hanya nevana ve Zimbabwe.
Makadiko vatevenyuri veStudio 7 vamuka sei ndinongotaura pamusoro pevanonzi Gakanji. Aiwa Gakanji kutaura chokwadi na papaya takafarira n'anga yakazobata amai huroi paya nekuti hapana izviziva tinozva zvichazoita kuti kuchazova nemabhondi zvodide takaziva chako chako kuti muZimbabwe muchazoiswa mabhondi kunzi ndoo yavagejegeje ne 1-to-1 neyusa. Aiwa murodi taisapinda aiwa bora ramusango.
Kwazuvai vashamarari veStudio 7 inini tikavataurai ndiri mudefton muno kuJohannesburg ndaida kutanga kumutaura mashoko akataurwa na Minister of Defense au minister ngavari treate magama avo apo hei vakapati korerei chirwere icho handizvopi tikachiita kuti ingazi iri vhenji abva kuna Mwari vakapati poshei ndopinda kechipiri ndichitaura ngenyaya yemabielection rakuiva kuchi mani mani uko MDC ngaikure panyaya yepolitics ngaikure kwete kungoti kubvira 1999 ichingoreketa chiro chimwe kuti tabiidzirwa ivo vasingaizi vamiririri vanotadza nekuisa vamiririri kutaura kuti havazivi politics ngavaregere zvekutoramba vaireketa ngezvepolitics izvi vanotovhiringa masoro evanhu vemuzimbabwe vana vamuzimbabwe vanoziva pokuvhotera vega
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vaviri vakapambwa nevanofungidzirwa kuti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso muna zvita 2018 vakasunungurwa nesvondo United Nations yazivisa kuti Edith Ballis wekuCanada naLuca Takatetu wekuItaly vakawanikwa vari patano padyo neguta reKidal mutauriri wemauto eAmerica azivisa kuti muzinda wemauto anotungamirirwa nemauto eAmerica wetaji warohwazve nezvombo zvemarockets pakakuvadzwa mauto mashanu muzinda uyu wakarwiswa zvondo rakapera pakaurawa mauto maviri eAmerica pachikuvadzwa vanhu gumi nevana muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vajoe biden nasenator bernie sanders vatangopedza gakava kana kuti debate pauviri hwavo awa yokutanga yaperera panyaya yecoronavirus umwe noumwe achitaura zvaaidai achiita deno akange ari mutungamiri wenyika vaviri ava vashora mutungamiri wenyika vadonald trump vachiti vari kutadza pakuchengetedza utano hwevanhu munyika vajoe biden vazvipira kudoma munhukadzi kuve mutevedzeri wavo kana vachinge vabudirira mukusarudzwa kumiririra bato redemocratic party vabiden vati zvekare kana vakabudirira vachadoma munhukadzi wechitema kuva jaji kudare guru redzimhosva resupreme court panorwadza moyo winki d ana mukoma tuku sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau nhasi muparamende ZANUPF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa checommand agriculture sangano rezimbabwe congress of trade unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asi richipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini taronoka wande nichiti mosara zvakanaka.